zvarizi zvakangokura nazvo zviratiri wana zvinhu zvataindwa zvichirovera pamoyo kunyange pataindwa mhanzidzirira chaipo chaipo taindwa mwoyo uchidzitwa kuzopinda mudzimba dzekusvikisira nekubikira mhanzi makanga mamuna 2014
vabereki venyu vakatambirana nezvemagitarezi here
panyaya yemumhanzi vabereki havana kuzvigamuchira nyore ende hazvina kugamuchirika nyore nokuti sevabereki vane zvavanenge vachishuvira kuti isusi vana vavo dai taita asi isuwo sevana vacho tine zvine zvichidokwairirwa nehana saka nguva zhinji munoona kuti vanodzekapoita kakusadi kakusawirirana
ko vanhuwo zvavo vari kutiwo nemimhanzi yamuri kurova i
regai nditi mhanzi yedu vanhu vari kuigamuchira zvakanaka tingati kubvira pachimbo chekutanga chaicho chaicho takagamuchira makomenti akati wandei zvokuti pamwe pacho vaitozodzoka votodzavo takutoti anhu ava vachiri kungokomenda mhanzi yangu here kana kuti vane mumwe muimbi wavari kutaura
iwo matambudziko amunosangana nawo ndeapi
zvinhingamupiniki nazvo zvakati wandei tinoona kuti vacho vanoti vanomiririra kodzero dzevaimbi nekodzero dzine mhanzi vanoita sekuti vanozoda kuapiya kana kuti kushanda kana munhu achinge aane zita kutizirikanwei zvakanyanya havakwanisi kumira nevane mazita maduku asi muhindi wese angava mukuru kana mudiki anodawo vanomuchengetedzera kodzero dzemhanzi yake panyaya dzekurira kumhepo idambudziko huru ratinosangana naro hatisinyore ende unoita nzira dzese kudzama mazano ese nezvinotarisirwa kuti unge uchiita unenge vaita zvese vapedza asi zvakadaro unotozongoona kuti hapana zviri kudii zviri kufamba
vari kufarirawo mumhanzi yenyu vanoda kukukokaiwo kumashoo kana kukubatayiwo vanoda kutaura nemi nekutsvaga zvizhinji kwamuri vanokuwana ikopi
vanoda kutibata vakasununguka kutibata pawhatsapp platform yedu +26378570517 kana kutibata pafacebook page yedu Chikwazi News kana kutibata paInstagram @obanashekikwazi.
Mashoko amunoda kusiyirawo vateereri venyu ndeekuti kudii?
Mashoko andingangoda kusiyira vatsigiri vedu ndeekuti tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Munomira nesu nguva zhinji ende ndimi munoita tirambe tichidana.
Taimboda kutunga mishatekuru kumbeyo Ndokuzungu tatatunga varume takayambuka Taimboda kutunga mishatekuru kumbeyo Ndokuzungu tatatunga varume takayambuka Thank you. Thank you.